Muchuchi Suenya I, Mozare Caroline Mutimusakwa, Vauza Direct Msuaku Vum before, Vama Chingauta Wakaenda Kunotora Mangarwenya I, Amai Eve Mende, Kubasakoba Baba Kuma Vuku, Doctor Ngakupomira Mai Mende, Mosho Yokuva Bira Nare Mbojayavo, Mozare Mutimusakwa, Vati Vama Chingauta Vaka Vavachkaira Motkareavo, Vaka Nanga Mudoroba, Dokshko Mira Panengwe Mbaye Kujigira, Vende Rambere Vachitwama Chingauta, Vaka Zuza Van Vave Navo Motokari, Kutivabu vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumangari uyo wavanonzi vakazomanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza mai Mhende kurara navo vama Chingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti mai Mhende vakabhinywa. Pamosha yechipiri, vama Chingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni, uyo akanga anzi nemumangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavama Chingauta, pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3, asi Muzvare Vureni, vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa, vati vama Chingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumangari. Vama Chingauta, au vanga waka miru wene gweta rao vasimu dzirai Ma Chingauta, vanzi ne mtongi wedare amai Barbara Mateko, vashuse chikumbiro chavo che kutongo vachibvakumba kwavo kudare repa msorore High Court, kana vashida kutongo vasiri mchizarira, sezo dare rama justice risina masimba yokunzwa chikumbiro ichi, paka tarisu kwa mosho wadzavaru kupomerwa. Vama Chingauta, vanzi ne dare vagodzo kwa kudare msuwa kubvumbi 23, mune imwe onya yangari matare, nengo ina the MDC Alliance, dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nengo idzi idzo dzinoti amai Vongaitome, Vangoni Dzashe Dzapfumba, vaPatrick Shumba pamwe navakuda kwaShe Butau dzakasungwa mushure mekunge nengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai Tome vachema-chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa, zvakazoita kuti mapurisa arove nengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vaGift Mtisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Astaenda mucourt number 2 mamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi. Saka vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anova kwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodi ndobva aridzosa kucourt number 6. Saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati batikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nhende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe changa achityira changa chiri chekuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.